Mumwe wevari kuratidza mufaro kuti musangano uyu wakapera ndiamai Naomi Gweshe vemuchinhoi vanorarama nekutengesa. Amai Gweshe vanoti nguva yemusangano weSadak vakarasirwa nemari inosvika madhora ekuamerica 150 kana kuti $150 sezvo vaidzingwa mumigwagwa nemapurisa.
Saka kana zvasamiti zvapera ngavachitisiyawo tirarame nezvitengesa sematengesa atagara tichiita masevezi eda akwirewo. Haa, kana ma150 chaizvo pamudedo ta 3 hours 4 hours vakangodaiwo mapurisa todzokawo togarawo totengesawo pamuka mari kekuwana kwenda kuti pamwe kutoshaya kuendesa kumba kacho saka tokanganisika zvisingaiti.
Izvo zvinotsigirwa nemugari wekuchegutu amai Lydia kufa kuripo vanoti michero nemuriwo zvavanotengesa zvinosvika madhora ekuamerica 100 kana kuti $100 zvakaora sezvo vaidzviswa mumigwagwa ndokushaya vakatenga. Amai kufa kuripo vanoti vanhu vakange vasingakwanise kufamba-famba sezvo vaitya mapurisa aingombeya mudhorobha zvakanyanya.
Haazvosiya zvakati tirinzita nekuti vanhu vanga vatsvira pano
vaitiaoatiikuonekwa
anofamba.
Asi nhasi amai kwakuripo vanoti zviri nani sezvo vanhu vakawanda vave kufamba uye mapurisa mashoma mudhorobha.
Vanhu vari kufambawo tirikutengesawo zviri nani nekusingatye mapurisa nekuti vanguva chikota ukaona mupurisa wakutosva kuti haafamba vatoinde.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitanga nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti panyaya yeupfumi musangano weSadak wakayamura munyaya dzekushanyirwa sezvo vanhu vakawanda vakapinda munyika vachibva munyika dziri musangano iri.
Ofcourse takaona nyaya yetourism sector ichisimukira vanhu vakawanda vakauya munyika kubva from all the 16 SADC member states saka zvakabatsira economy yedu in terms of tourism.
Vachitambara vanoti chakakosha mushure memusangano kuzadziviswa kwezvibvumirano zvinoita kuti pave nekubatana kwenyika dzemuAfrica uye kudyidzana kwakanaka kwenhengo kunovandudza upfumi. Munyaya dzezvematombe wenyika vaimbove mutauriri webato reCitizen Coalition for Change kana kuti TCC vausarotsiziva vanoti musangano hauna chawakaunza asi kushungurudzwa kwenhengo dzinopikisa.
Vanhu vakasunga vachishungurudzwa vachishungudzira nyaya yekuti SADC summit iitwe muZimbabwe.
Vatsiziva vanoti musangano weSADC hauna kugadzirisa nyaya dzeuori kushayikwa kwemishonga muzvipatara kushayikwa kwezvekudya zvicharamba zviripo kusvikira pave nehurumende yakasarudzwa nevanhu. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vanoti vatungamiri venyika dzeSADC vakaita zvemahumbwe sezvo vasina kubata nyaya dzesarudzo yegore rapera.
Vakaita mahumbwe chaiwo chaiwo hapana kana vara rimwe rezvematongerwo enyika romuZimbabwe vakataurwa nevanhu veSADC ava. Vakaita sokuti havatozivi kuti gore rapera kwakaitwa sarudzo dzisina kunaka idzo dzavakakanzura vakarasha kuti dzakabirwa zvemhando yapamusoro.
Vazembe vatsinhira zvataurwa navasiziva zvekuti hapana shanduko panyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Asi mukuru muhofisi rinoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU PF vafarai Maratira vanoti vasiri kufara nezvakabuda mumusangano weSADC vashoma chaizvo sezvo vakawanda vari kufara nekuti zvakavandudza nekusimudzira mabasa ekushanyirwa kwenyika uye vemabhizinisi vakawana mukana wekuzivikanwa zvichaita kuti pave nekudyidzana kwakasimba mumabasa ekutengeserana. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.